Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 21, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kudare tirikukumbira kuti tipiwewo mukana sevatapi venhau kuti vange vachiwaniswawo mukana kuti vaone hurukuro dzinenge dzichiitwa nevari kupikisana mumatare, vachitora nezvivhitivhiti, vachitora nenharembozha.
Dare reConstitutional Court mangwanani anhasi riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano reMedia Institute of Southern Africa, kana kuti MISA.
Takange titi susu tiri pakati pevamwe, taita batanawo nevamwe, taita muonera pamwe, taita kuti izwi redu nerevamwe zvirambe zvichingonzwikwa mudunhu restadi.
Sangano reAction Aid Zimbabwe rinokurudzira SADC kuti iteerere zvido nepfungwa dzevanhu vese. Mangwana, dare rapamusorosoro reConstitutional Court riri kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Sangano reZimbabwe Achievers Awards America rinoti richadoma zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita mabasa ane budiriro akasiyana-siyana muAmerica neCanada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court mangwanani anhasi riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano reMedia Institute of Southern Africa, kana kuti MISA Zimbabwe, nemumwe mutori wenhau akazvimirira Vabusani Vafana, avo vari kuda kuti zviri kubuda mudare panyaya yesarudzo zvitepfenyurwe chiripo ripo paFacebook Live, Twitter nemamwe madandemutande. Dare reConstitutional Court kutanga mangwana rinenge richizeya nyaya yokusatambira zvakabuda musarudzo yakaipinzwa kudare navaNelson Chamisa veMDC Alliance. Mukuru weMISA Zimbabwe vatavanhu moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havasi kufara nedanho rekungopa ZBC chete mukana wekutepfenyura vamwe vachitenga kubva kwairi.
Chisa nawe izuro, saka nhasi vanova vakuru vematare vataura kuti nenguva dza 11 mangwanani vachange vachigara pasi vachitarisa hurukuro yedu yatiri kutaura kuti voibata zvemutoo upi. Tiri kutarisira zvikurusa kuti vachanzwawo chichemo chedu chekuti vana veZimbabwe vakaenda kusharudzo dzekutsvaga mutungamiriro wenyika. Ivo vakamirira kuda kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika musi wechitatu. Saka vakuru vematare vachatarisa voona kuti vanoifambisa sei.
Imi chii chamuri kukumbira kudare?
Kudare tiri kukumbira kuti tipiwewo mukana sevatapi venhau kuti vange vachiwaniswawo mukana kuti vaone hurukuro dzinenge dzichiitwa nevari kupikisana mumatare, vachitora nezvivhitivhiti, vachitora nenharembozha pamwe chete kuti vana veZimbabwe vakwanise kuwana nhau dzizere nenguva yadziri kuitika. Saka takakumbira chichemo ichi kudare kuti ritibetsere, rivhure masuo aro, ritibvumidze kunge tichiona zvinenge zvichiitika. Ivo mukutaura kwavo pakutanga vanoti vakatopa kare mukana kuti vanobata chitepfenyura nhau vari kuZimbabwe Broadcasting Corporation. Isu takavapindura tikati kwete, tokumbirwa kupiwa mukana wekuti tiongororwe, nekuti humbimbi ndoga we msangano kana kuti we organization ZBC wakapfuura mwaka wa 2001 pavakarambidzwa mbimbidoga nematarezi mosva.
Saka mune chivimbo here chekuti dare richatambira zvamaka kumbira izvi?
Tine chivimbo chikurusa nekuti nhau yedu iri kutsananguta kuti mukuuya kumataredzi mosva kwataitawo kuda kupihwawo gwara rekuti tikwanise kuwana nhau dzizere, kwete kuitira kuti isu toga tifare satape nhau, kasi kuitira kuti vana vezimbabwe vanosvika mamiriyoni mashanu vakapinda musarudzo vanoda kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika, uyezve kuti zvibude pachena kuti nhaurirano dziri kuitwa mumatare dzakamira sei, nekuti sharudzo idzi hadzina kuitirwa vekutapwa kwenhau, kasi dzakaitirwa ani nani zvake wemuzimbabwe akazvipira kuti ndakuenda kusarudzo ndochara mutungamiri wenyika. Saka iyi nhau yevana vezimbabwe, haisi nhau yevatatu venhau.
Pane akapikisa here zvamakatura kumatare izvi?
Hapana atapikisa mumwaka watiri uno, kasi iyo vanogoge vachiti hurukuro idzi dzadzida kuti dzisaitwe nekuti vanga vakaona zvakakodzera kuti veZimbabwe Broadcasting Corporation vapiwe mukana wekunge vachitepfenyura vari voga. Ivowo kevezbc vakaona kuti vane mukana vopawo vamwe madandemutande avanenge vapiwa, uyezve nekutepfenyura mvumo yaanenge vapiwa kuti vange vachibatsirana. Kasi isu tinotaura tichiti sevatapi venhau hatikwanisi kuita munhu anotimiririra iye ari mutapi wenhau ozopawo vamwe vatapi venhau. Vematare vanga vadii kungotitambidza urongwa huri pamberi pavo, topiwa mukana uyu wekuti tinge tichikwanisa kuti nemusi wechitatu toendawo tondorivhura zvinotapa zvedu zvotaridzana nepanenge vachiitana makakavanu pamwe chete nevanenge vachinzwa nhau dziri kuitika kuti tizive kuti ramangwana renyika riri kuenda nekupi, uyezve vana vezimbabwe vaone zvichiitika kuti vazive kuti sarudzo dzavakaitira dzadziri pajekerere, uyezve vachakwanisa kunge vachidziona nekuti dzaitirwa ivo vana vemuzimbabwe.
Mukuru weMisa Zimbabwe Batavanhu Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mangwana dare repamusorosoro reConstitutional Court riri kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirirwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanzi vakakunda. Nyaya iyi yakatarisirwa nepasi rose, uye pange pambobudawo mashoko ekuti mumwe mutongi wedare iri vaBharat Patel vainge vachizvidzirwa, asi vaPatel vanoti mashoko aya ndeemugotsi Matsuro uye vakagadzirira kuve mumwe wevatongi panyaya iyi. Asi mudare muri kutarisirwawo kuve nomutauri wakanyanya mushure mekunge mukuru wevatongi vaLuk Malaba vanzi vange vati vari kuda kupa uchapupu vachitsigira vaMnangagwa chete. Vanopikisa vakabva vati uku kuda kutonga nyaya pachitorwa matiwi. Asi munyori wezvemutemo mubato reZANUPF varizve rimwe remagweta avaMnangagwa vaMunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti avaone paine chakaipa pane zvakataurwa navaMalava.
Dare kana rati nyaya inofamba yakadai, iwewe kana waona kuti une zvausugutsikana nemafambiro akaita sarudzo, wakanga uine right yokufaila application yako nenguva yako inodiwa nomutemo, haungazoshandisa application yaiitwa navamwe kuti uise nyaya yako pamberi sedare.
Tiri kunzwawo kuti nyaya iyi inenge ichitefenyurwa, zvakakosha sei semaonero enyu?
Zvakakosha kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti chii chiri kuitika mudare, vagoona kuti isusu senyanzvi dzomutemo namagweta edu tiri kuvarakasha sei vanhu vokuMDC.
Saka mune magweta mangani ari kushanda panyaya iyi?
Varipo. It's not a question of the number of the lawyers but the quality of the lawyers. So tine nyanzvi dziri kushanda, tine team of about 10 lawyers vari kushanda nyaya.
Muri kufunga kuti munobudirira?
Aiwa, takahwina, takatanga kuhwina election pakuvhoterwa navanhu kumutemo tichavarova futi, saka tiri kuvarova seri neseri.
pamutemo nyaya inofanira kupera kunzwikwa rini? Pane nguva yakatarwa here?
Pane nguva yakatarwa mu constitution kuti inofanira kunge nyaya yapera within 14 days kubva musoka anounsiwa maresults.
Munyori wezvemutemo mubato rezanupf vari zvirimwe remagweta avamunangagwa vamunyaradzi Paul Mangwana vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo rimwe gweta remutungamiri webuild Zimbabwe Alliance Dr Noah Manyika vaJacob Mafume, avo vanogona kutadziswa kupa uchapupu hwavo kumatare. Vati havasi kuwirirana nezviri kutaurwa navamangwana.
Isusu tichimirira vanova vapanyika hatina kunzwa chibuda zvakadaro. Isusu chatinoziva ndechekuti pamutemo kana wadamwa kukoti unouya wotaura nyaya yako kukoti. Kukoti unogona kubvumirana nezviri kutaurwa neakuunza kukoti, unogona kuwedzeredza, unogona kubvumirana nezvimwe woramba zvimwe. Ndo mindiro dzatinoziva dzinoitwa kumadzitare. Saka nesuwo kana tichida kuti tinge tichiindisa tichimiririra maclients edu semagweta, tinopuwa mainstructions kubva kumaclients edu, tonotaura zvatinotaura. Zvokutonga nyaya tichasiyira majaji, asi zvakafanana nekuti mukadzi wako kana murume wako akati anoda kukuramba, unogona kuenda kukoti uchizvibvuma, unogona kuenda kukoti uchizvibvuma kuti toda kurambana, asi iwe unoda mota, unoda nditakati nechino nechochocho. Saka kumatare ndoo kwatinoenda kunotaura nyaya yedu. Isusu tine client yedu inonzi Nyowa Manyika, yakadamwa kumatare, iri kuenda kumatare kunotaura kuti iri kuwirirana nezviri mumapepa avatamisa, kuitira kuti dare risatambisa nguva richifunga kuti vanowa Manyika vari kupikisana nezvakataurwa.
Asi mapepa enyu akatambirwa here? Hamuzoona achizoraswa here kumberi?
Akatambirwa ane zvidhindo zvekukoti. Kana uchinda kukoti, bepa rako rinotambirwa kana kuraswa kana kuitwa zvarinoitwa nazvo nevanotonga mhosva. Tichavasiyira kuti ivo vatonge, asi chakaipa ndechekuti iwewe wadamwa kukoti wotadza kupindura kana kuindisa mapepa sezvaunofanirwa kuita. Kugara kumba kwako sadumbu zenene uchiti madare achaziva kuti ndandisina zvekutaura. Kana usina zvekutaura unoenda kudare wonotaura kuti handina zvekutaura. Kana unazvo zvekutaura unoenda kudare wonotaura zvaunotaura. Haungati wadamwa nedare guru remunyika wogara kumba kwako wakanyarara sekunge uri dumbu zenene.
Asika veZANUPF vari kuti ivo vari kutsigira zviri kunzi zvakataurwa navamalaba izvi, vachitizvo kana paine vanhu vanga vachida kupikisa musarudzo dzemutungamiri wenyika vakakwikwidza, vaisafanira kakumirira vachamisa, vaifanira kungoenda kumatare munguva yakatarwa?
Aiwaka, mutemo unoti kana uchipikisa iwewe unotaura vanhu vese vanga vachikondesta. Mutemo nemaverengere edu hauna kumbotaura kuti uya anenge adamwa kudare ngaauye achipikisa. Hauna kutara mhinduro yaunopa kana wadamwa kukoti. Vamunangagwa ivava vaigona kuuya kukotiwo vachiti ivo nezviri kutaurwa navachamisa vakazvionawo. Semabvumiro aita zeki, patataura kuti masomo avo akaresheka, vabvuma wani kuti pataurwa navachamisa, vabvuma wani kuti masomo avo akaresheka, vauya vakazvitaura kukoti. Saka mumwe nomumwe anoenda kuzvitare dzedzimhosva ongonotaura nyaya yake. Mumutemo yakanyorwa mudzitare idzi haina kupa mhinduro yaunofanirwa kunge uchitaura kana wadamwa kukoti. Dai vanga vasingatidi kumatare ikoko, vaikwanisa kakuisa mutemo wokuti iwewe dana munhu wawakanangana naye, usadana vanhu vese kukoti. Zvino iwe kana wodana vanhu vese kukoti woti chiuyai makanyarara, saka watidanirei?
VaJacob Mafume, gweta raDr Noah Manyika veBuild Zimbabwe Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano rakazvimirira reAction Aid Zimbabwe ndiro rimwe ramasangano akanga ari kumusangano mukuru weSADC uchangoitwa kuVindhoek kuNamibia, uko sangano iri rakanga richikurudzira SADC kuti zvido nepfungwa dzevanhu vese, kusanganisa varombo neavo vanogara vachishungurudzwa nekudzvanyirirwa, dzinofanira kunzwikwa. Mukuru weAction Aid Zimbabwe vaJoe Mabenge vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakatarisana nezvakaoma, naizvozvo vatungamiriri vese kubva kune vezvamatongero enyika, vemakereke, vatungamiriri vevashandi, varimi, varombo nevafumi vanosungirwa kushanda pamwe chete nekuti Zimbabwe yakatarisana nenguva yakaoma. Tabata vaMabenge kuti tinzwisise zvakataurwa nesangano ravo kuvakuru veSADC.
Gore rega rega panoitwa musangano we SADC Heads of State and Government Summit, vanoshanda vakazvimirira vemasangano akazvimirira vanosanganisira vanhu vanorarama muurombo, vanoshanda nevanhu vanotambura, vanhu vanorwira kodzero dzevanhu, vanorwira kodzero dzemadzimai dzevechidiki, vakaremara, vanorarama neutachwana hweHIV and AIDS, vanorima kunyanya-nyanya vaya vanenge vachinzi pachirungu small scale farmers. Tinokokorodzana tese kubva munyika gumi neina dzirimo muSADC, toendawo panenge pachisangana vakuru venyika dzemuSADC, tinosanganawo tiri parutivi tichidzeyawo nyaya dzedu, maonero atinoita zvinhu zvinofanira kunge zvichidzeyewa nevakuru venyika. Tinosangana vakuru venyika kuda zuva rimwe chete, tinopedza kusangana zuva rimwe chete vasati vasangana, kuitira kuti zvinobuda mumusangano wedu tigogona kuvapa, kuitira kuti ivo vagogona kuzenge vachiongororawo nekuticherechedza. Tinenge tichingoshuvira kuti dai vateererai zvi revanhu, dai vagona kunge vachinzwawo kuti vanhu vari kuti zvii zvinovashungurudza, zvii zvinovanetsa, zvavanofanira kunge vachigadzirisa ivo sevatungamiriri venyika dzemuSADC.
Imimi se Action Aid Zimbabwe, makawana chinyi pamusangano uchangopera uyu?
Isusu tinonyanya kushanda tichinge takarerekera kunyaya dzekupedza urombo. Tinenge tichishanda tichinyanya kutsvaga kuti toita sei kuti tipedze urombo, asi toita sei zvakare kuti tishande zvakanyanya nevanhu vanorarama vari muurombo. Saka isusu Action Aid mubesanwa raire zvaiitika iri, isusu takange tiinewo donzvo rekuti titi dai nyaya dzevanhu vanorarama vari muurombo, dai nyaya dzevanhu vanoshungurudzika mukurarama kwavo nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kunyanya iyi zvinosanganisirawo even matongerwo anenge achiitwa nyika, zvinosanganisa zvinhu zvinongoshungurudza vanhu, takange tichiti isusu tiri pakati pevamwe, taita batanawo nevamwe, taita muonera pamwe, taita kuti izwi redu nerevamwe zvirambe zvichingonzwikwa mudunhu reSADC. Saka tei takatarisana isusu nenyaya yeurombo, tinenge takatarisana isusu nenyaya yekuti kodzero dzemadzimai dzingange dzichi kuzirwa sete takatarisana isusu nekuti vana vechidiki panyaya yedzidzo panyaya yekurarama kwavo zvingange zvichiitwa sei kuti zvionekwe kuti kodzero dzavo dzinenge dzichiremekedzwa.
Kana takatarisa Zimbabwe, makawana chinyi chingatambirwa chingafadza vanhu veZimbabwe?
Tikange tichitarisa yatingakombinika yakazoitwa nevatungamiriri venyika, handifunge kuti pane chakati tsvikiti chinonyatsobatika, nekuti chokwadi chiripo ndechekuti musangano weSADC wakaitwa panguva iyo paine makakatanwa panhau vesarudzo dzakaitwa.
Iyo Zimbabwe pachayo chii chaindofanira kuita kuti zvinhu zvireruke kuitira kuti mamwe masangano akwanise kuibatsira kuti ibude mumadhaka mairi umu?
Zimbabwe yanga yakatarisirwa kuita sarudzo dzakachena. Vahwande yanga yatarisirwa kuita sarudzo dzakachena kuitira kuti zvamatongerwo enyika zvikange zvabuda zvakanaka, zvinogona kuita kuti mune zveupfumi nekudyidzana nezvimwe nyika zvinge zvichibudawo mune zvakanaka. Zimbabwe, and apa kana chiti Zimbabwe hatichatarisi mutungamiri wayo basi, takutarisa vatungamiri. Vangava vatungamiri vemapolitical parties vezvematongerwo enyika, vangava vari muhurumende, vangava vari mudzisvondo, vangava vari vanoshanda vakazvimiririra, wese wese, vangava kana even vematrade unions, paakutoda kuonera pamwe kuti nyika iwanike ichiendera mberi. Nekuti patasvika pari zvino, ini samaonero angu ndepekuti hapachadiya inonzi pachirungu zero sum political game yekuti unobvutabvuta zvese wobva wati ndezvangu ndaakufamba mberi ndega. Paakutoda muonera pamwe. Saka ndiri kuona sekuti mberi kwatiri kuenda, zvisinei kuti matare mhosva achatonga sei, zvisinei kuti zvinhu zvinobuda sei, mberi kwatiri kuenda kuchanatsurudzwa chete kana vanhu vachinge vagona kugara pasi vachiita muonera pamwe, vachiona donzvo rimwe chete rekuti nyika yedu ifambe zvakanaka, inofamba yakadai yakadai yakadai, tisati tatombobira kwavatete kunobvunzira kuti vangatiyananisa sei tinogona kutozvigadzirisa toga. Vahwande, nyika yaneta, munhu wese aneta, urombo hwatekeshera, vanhu havachadi kurarama muurombo. Munhu wese akungoti dai zvinhu zvanaka munyika kuitira kuti tiraramewo semararamiro anoita vamwe munyika dzakatikomberedza.
Mukuru weAction Aid Zimbabwe vaJoe Mabenge vari parunhare muPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Sangano reZimbabwe Achievers Awards America rinoti richange richidoma zvizvarwa zveZimbabwe zvakagonesesa mumabasa akasiyana-siyana muAmerica neCanada. Mumiriri wesangano reZimbabwe Achievers USA vaClive Chinzou vanoti pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwanisa kuvhotera vavanoona sevakabudirira kupfuura vamwe vese, uye mabiko makuru ekupemberera vanenge vavhoterwa achaitwa muguta reWashington DC mwedzi unouya. Vachinzowo vanoti vanhu vanokwanisa kuenda pawebsite yeZim Achievers USA iko zvino kuti vatange kuvhota. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vachinzowo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Sangano iri rinocherechedza vanhu vatigere navo munzvimbo yeNorth America, kureva kuti muno muAmerica nemaneighbors vedu vavakidzani vari muCanada. So tinotarisa nekucherechedza vanhu vane zvinhu zvavari kuita munharaunda medu kana kuti mumacommunities atigere. Gore rino takatarisa maawards aya kuti ange achiitika kunzvimbo yeWashington DC, ndokwatinenge tichiyemura kana kucherechedza avo vanenge vakadomwa mumapoka aripo kuti vange vari pamusoro pekucherechedzwa uku.
Mabasa amunotarisa ndeapi neapi?
Mabasa atinotarisa kunyanya zvinhu zviri kuitwa nevanhu either vakazvimirira semaindividuals kana kuti zvinhu zvavanenge vachiita mumacommunity mavari kana mumashandiro. So makategori kana kuti mapoka atingataure kuti tiri kucherechedza vanhu vane mabhizinesi muno muAmerica atingati ari kubudirira kana kuti ari kuita zvakanaka. Toita zvevechikadzi vechidzimai vanenge vari mumabhizinesi ari kuita zvakanaka. Toita vechirume mapokayo toita misangano inoita zvinhu kana kuti inokokorodza vanhu vachisangana nenzira dzakasiyana siyana kureva kuti vanogona kunge vari muchitendero kana kuti vanogona kunge vane zvavanoita mapoka emadzimai toitawo futi macommunity atingati isisu macommunity champion kureva kuti mumacommunity matigere sekuziya kwatinoita kuti nzvimbo dzatiri dzakati taranganei kureva kuti mastates edu ari kure nakure so mumacommunities imomo mune vanhu vanoshanda vachiseva kana kuti vachibatsira macommunities so tinotarisira kuti tinge tine award inonzi community champion of the year toitawo yatingati academic excellence award uyu mubairo unopuwa vanhu vanenge vakatibudirirei kana kuti vane zvavaita mukudzidza kwavo so tiri muno muamerica tine vanhu vari kudzidzisa muzvikoro zvepamusoro vanhu vari kushandura upenyu hwevanhu nekudzidza kwavanenge vakaita toitawo yatingati isisu outstanding achievement yevanhu vane zvinhu zvavaita zvinoonekera onekera pamusoro tine imwe bato futi rinonzi media personality of the year iri ibato rinenge riine vanhu vari mumedia either social media vaita mukurumbira mugore rinenge rapfuure totarisa futi vaimbi kana kuti mamusic artist of the year vari muamerica muno vanenge vane zvavaita gore iroriri tine futi vemitambo kuti sports personality of the year toita anganzi personality of the year personality of the year ndeuya munhu anogona kuonekwa kunzi zvinhu zvaaita izvi zviri too outstanding toita inonzi people's choice awards people's choice awards apa kureva kuti munhu anenge aita mukurumbira muvanhu ari kunyanya kufarirwa nevanhu tine imwe category yatinoti friends of zimbabwe kureva kuti tine hama dzisingabvi kuzimbabwe asi dzine zimbabwe pamwoyo tinonge tichidoma munhu kana kuti organization mukategori iyoyo so muchidimbu ndo macategories atinawo
vanenge vachida kuona kuti vakakwanisa kukunda here kuti vapinde mumakategori vanoenda papi kuti vaone izvozvo
tine website inonzi yourzimachieversusa.com iyoyo website inenge ichishowa makategori kana kuti vanhu vakadomwa vari mumakategori iwayo then isu veruzhinji tinenge taakutarisa mazita aripo toona wekuvhotera kuti uyu anokodzera kunge ari pamusoro peboka so website iyoyo again inonzi zimachievers.com/usa
saka munozopedza riini kuti mugozowana kwamuchipa mikombe kune avo vanenge vavhoterwa
right mazuva ari kutera patiri kuvhura mavhoti tinopa masvondo angangodaro ari maviri matatu kuti vanhu vaise mavhoti avo in then mutambo uyu uriko musi wa 29 September kuDC so tinotarisira kuti by then tinenge takwanisa kuona vari pamusoro pemapoka atataura
mumiriri wesangano reZimbabwe Achievers USA vaClive Chinzo vachikurukura naMarvelous Mhlanga Nyahuye Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi dare reconstitutional court mangwanani anhasi riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remedia institute of southern africa kana kuti misa sangano reaction aid zimbabwe rinokurudzira sadak kuti iteerere zvido nepfungwa dzevanhu vese mangwana dare rapamusoro-soro reconstitutional court riri kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa sangano rezimbabwe achievers awards maamerica rinoti richadoma zvizvarwa zvezimbabwe zvakaita mabasa ane budiriro akasiyana-siyana muamerica necanada tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musore zvakanaka ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc